ndakaona munhu mukomana anonzi Toki.
Toki Vibes.
Yeah. Anopfeka nhumbi dzakanaka uye anozvibata. Mwana anofuta.
Chakandinakidza pachakaimba nawo yaamai. Isongo yakabata vanhu vakawanda chaizvo, vanhu vanga vasingadi vana amai vakabva vadini, vakabva vangoda kufarira vana amai. Kangoti yakaita national anthem, everyone can agree with me. Then ndakazenge ndada kurwadzirwa zvangu paya paya apa paangauda kuenda nenyika.
Tama kubango.
Patuki akadarika adoki radoki onoti tuki tuki yavo muzero dzisi rasi tuki negera kura mayaka ndi tuki